Vachitaura mushure memusangano wedare makurukota wekutanga gore rino, gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko Senator Monica Mutsvangwa vakati mishonga yavakapiwa pachena neChina pamwe nemimwe yakatengwa nehurumende ichatanga kusvika munyika svondo rinouya nemusi wemuvhuro. Vakatiwo mumwe mushonga unotarisirwa kusvika munyika musi wa1 Kurume uye hurumende ine chinangwa chekubaya vanhu mamiriyoni 10 kuvadzivirira kuCOVID-19 ichitanga nemachiremba vakoti nevamwe vanoshanda muzvipatara. Nyanzvi nevashandi veutano vanoti hurumende iri kutora matanho akanaka pakuunza mishonga iyi asi panofanira kuitwa ongororo yekuti inoshanda muno here. Mutungamiri wesangano rinomirira vakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti kunyange hazvo vari kufara kuti hurumende iri kuvatungamidza pamberi pakutanga kubayiwa nhumba yeCOVID-19, panofanira kutangwa paitwa ongororo yekuti mushonga uyu unoshanda muZimbabwe here vasati vabayiwa neveruzhinji.
Nekuti izvi zvikasaitwa tinoona nyika ichikwanisa kurasikirwa nemari yakawanda, nekuti mavaccines kuuya kwawo kune mari inobuda kubva kuhurumende yakawanda. Even ava muno kuti azobayiwa vanhu, kufamba chaiko chaiko kunodiwa transport, kunodiwa zvatanga tichitaura zviya, mafiriji, makula box, maice block nematransport nelabor nevanhu vacho vachanga vachiita basa iroro, imari inonga ichibuda kubva kuhurumende.
Vaimbove gurukota zveutano muhurumende yemubatanidzwa zvakare vari munyori anoona nezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vanotsigirana navadongo vachiti zvakakosha kuti hurumende iite ongororo yekuti mushonga uyu unoshanda zvakadii muZimbabwe.
Handizivi kuti hurumende yakaronga chii pamusoro pematrials iwayo. Turi kunzwa kusouth africa vapedza kuita matrials avo ndopavakazoona kuti vaccine yavakanga vaorder iyaya yekuuk yanga isingashandi zvakanaka pavariant yavanayo ikoko. Izvo zvakanyanya kukosha kuti tizive kuti munomu zviri kushanda zvakadini.
Mutungamiriri werimwe remasangano anomirira vana chiremba reMedical and Dental Private Practitioners Association of Zimbabwe Dr. Johannes Marisa vaudza Studio 7 kuti kuongorora mushonga uyu usati watanga kushandiswa kunodzivirira matambudziko akawanda.
Tikasadero tinogona chadambudziko rokuti kana mavaccines akanzi azoita side effect kana rakanyanyisa kana kuti rinokuwadza kana kuti rinodi, vanhu vadzimara vabayiwa vakawandisisa, tinogona chadambudziko rokutozofaita kana maside effect. Saka pakaita chikamu chevanhu vashoma vanobvuma havo kutora mavaccines achinzi hanzi hamanikidzi kupuwa munhu, voonekwa maside effects acho usually mazuva 7 ekutanga ndo akati koshei panyaya yemavaccines ipapo.
Asi amai Mutsvangwa vanoti hurumende ichatevedza unyanzvi hwescience panyaya dzemushonga yekudzivirira COVID-19.
Cabinet endorsed the following key guidelines. A. That Zimbabwe's vaccination program, in particular the choice of vaccines, needs to be science-based with adequate research and findings guiding decision making in course of action.
Vadongo vanoti kunyange hazvo vasati vave neruzivo rwekuti urongwa hwekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 huchafamba sei kana kutanga rini, havaoni sokuti zvinganetsa kubaya vanhu sezvo vagara vachibaya vanhu nhomba dzezvimwe zvirwere.
Tine department renursing rinoita nezvemaimmunization, rinoita nezvekubaya mazvinhu zvakaita semavaccines iwayo. Asi obvious sezvo ichi chiri chinhu chitsva, chinhu chinyowani, pangangoda sensitization, pangangoda iko kuziva ruzivo rwakanyanya kubva especially kwazviri kubva kuti zvichanga zvichinatsa kufambiswa sei.
Kunze kwemishonga iri kubva kuChina, mai Mutsvangwa vakazivisawo kuti hurumende ine urongwa hwekutenga mishonga yeCOVID-19 kubva kuIndia neRussia. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti nhomba dziri kubva kuChina hadzisati dzaitwa ongororo muZimbabwe yekuona kuti inoshanda zvakadii sezvinodiwa nemitemo yenyika mishonga iyi isati yapiwa veruzhinji munyika. Ongororo idzi dzinotora mwedzi yakati kuti dzichiitwa pachikwata chevanhu mishonga iyi isati yapiwa veruzhinji. Asi munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti zvinhu zvose zviri mugwara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.